mutemo wemaintenance of peace and order mopa hautauri kuti musangano wevatungamiri wemaorganizations vanofanira kuti vazivise mapurisa. Musangano unofanira kuziviswa mapurisa bedzi. Unenge uri musangano wepublic meeting unoitwa papublic place. Isu musangano wedu tanga tichimuitira musango rokupina longa panonzi the bits of forest, which is a resort place iri musango kudaiwo munzira yekuenda kunyanga. Zvino you know that's saka vakazvinyadzisa kuti musure mokunge vatisunga vakanga vogaira sezvinhavira nokuti vakanga vaona kuti varashika pamusoro pomutemo. Zvino haungati warashika pamusoro pomutemo tongokusiya wakadaro, iwe warwadzisa vanhu wavasunga. Mvura yainaya mapopoma mamutare musi wacho uyu, vanhu tose tikaita kudirwa nemvura yakanga ichinaya kumakomoyo. Zvino hazvingoperi zvakadaro nokuti kurwadziwa ukoko yanga iri form of torture.
Ko pamuri kuti hamusi kuregedza mapurisa achidai, muri kuvaendesa kumatare here vakakuvhirigidzai vacho?
Takatozivisa magweta vanga vari bhizi kubva nezuro vachitora mainstructions kwatiri tichivaudza kuti chii chaicho chakaitika kubva patakasungwa kubva pathe bits of forest kunoiswa kupenalonga police station tichizotransferwa kubva kupenalonga police station tichiswa kumutare central hospital tichizobvamo nezvimibvunzo nhando zvatanga tichibvunzwa namapurisa elaw and order omamutare. Zvose izvozvo takazvisa nokuti vanga vachityora kodzero dzedu sezvo tanga tisina mhosva yatanga tapara.
Saka vamuri kuendesa kumatare apa ndiani?
Ndisho nhiwa. Mupurisa akauya achiti ndini officer commanding, ndaya kuzokusungai pano tonomirisana mukotiredzi mhosva tichikudzai mhosva yamapara. Asi patangopedza kusungwa tava kupenalonga nokumutare central police station hatina mbozokumuona. Ndiye akauya akapa komandi iyoyo achionererwa akapinza maoko ake mupudu achiita sokuti takwereta mweya yetiri kufema kubva kwaari. Ndiye chonhai chonhiwa oga watiri kuendesa kumatare ezimosva in his personal capacity nokuti ndinoona zvaakaita izvi zvanga zvisina mutemo mukati.